Varibo varume vanorarama neraki. Iripo mikono inorarama neraki. Izinga zive pane anochengeta. Zvichida hariko kumusoro. Anoyambutsa pazambuko. Samurucha agunjenge sabanjoti
Raki,
munori wanna be
Raki, munori tore be
munori toro pigora
grati
munori wane pigora
raki
raki munori wane pigora
raki
munori toro pigora
raki
dino unzo ilaki nafndararame
raki
Lucky
enough, not a dozen of lucky enough, not
corner. Rocky,
lucky enough, not corner. Lucky enough, not a rum.
Rocky,
lucky enough, not a rum.
Lucky enough,
not jenga. Rocky,
lucky enough,
not
jenga.
Rocky.